Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemugovera ndira 28 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nzvimbo takaudzwa kuti pane vestatement vanotaura kunoti ikoko vanotaura kuti munyika yose pane tolimwe pane statement.
Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti hurumende iri kuratidza kuzvipira panyaya yekuvapa mastands.
Isusu hatiuriani nazvo pamusana pekuti mutemo uyu takauvhotera savana veZimbabwe ende hatiri kudzokera zvaimboitika kumashure zvekuva matungesa zvigamba 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 patauni sezvakaitwa constitution yakare yakaitwa zvigamba zvinokwana kuita 19.
VaInnocent Gonese vanokokera MDC team dare reparamende voshora nyaya yeZANU-PF yekuda kuvandudza bumbiro remitemo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti hurumende iri kuenderera mberi nekugadzirisa mastands achazotengeserwa vashandi vehurumende kunyange hazvo nyaya yekudhura kwezvinhu zvinodiwa kuti agadziriswe iri kudzorera kumashure urongwa uhu. Asi vasimbisa kuti vashandi vehurumende havasi kuda kuti mari yavo yebonus iende kumastands aya. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Alexander.
Urongwa hwemastands urongwa hwakanaka chaizvo hwatakagamuchira zvakanaka chose sevamiriri vevashandi uyezve maprocesses acho ekuona kuti zvofamba sei isusu tirimo makomiti acho ari kutoronga naizvozvo izvoro kwazvo mastands achapuhwa vanhu. Asi kuti tichitaura kuti bonasi regore rino rinogona kugadharwa nekuti munhu apiwa stendi taona sekuti nguva yacho haisati yasvika pakuti tidaro nekuti masenzi aya haasati apera kuseziswa. Saka zvinhu zvinorema kuti munhu anoda mari nhasi nomuti aiwa uchapiwa sei stendi yacho isati yavapo asati ane offer letter zvinhu taona zvinhu zvinogona kusagamuchirika kuvashandi uye vashandi vakatokuzaisiraniriri kuti zvinhu zvekuti havakwanisi kusvika svika.
Pane nzvimbo here dzatopo kare dziri kuseviswa pari zvino?
Nzvimbo takaudzwa kuti pane vestatement vanotaura kunoti ikoko vanotaura kuti munyika yose pane tolimwe pane statement. Saka changa chasara kuti vachitanga kuti vangatanga kusevhisa ndechekuti mutengo wacho wepesenita hasati asvika pakuti tingawirirana tiri kuona sekuti uchiri wakakwirira chose. Saka nyaya iripo ndeyekuti vari kuedza kuti vataure nemasupplyers nemamanufacturers kuti vakwanise kuti vaone kuti zvavanenge vachitangisa zvakawanda havakwanisa kuisa mapraizi yavo pasei kuti mutengo idzikire uyezve pane two options zvekuti munhu anogona kugadzira stand kana kuti anogona kugana muflat. Saka kuti munhu aise sarudzo iyoyo hunge achiziva kuti stand iyoga zvazoruzana kuti inenge iri mari yakati yesiyamita. Saka ndozvatimisa asi kumira kwataita hazvive kuti tangira pane maprocesses mamwe ari kuitwa ekuti zvioneke kuti mutengo wepesikemita wasvika palevhel yekuti mushandi wehurumende anokwanisa kuubhata.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare. Vanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese vashora zvikuru danho rehurumende yeZANU-PF rekuda kuvandudza bumbiro remitemo panyaya yekusarudzwa kunoitwa mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice. Vagonese vayambira kuti izvi zvikatanga kuitwa zvicharamba zvichingoitwa nguva dzose bumbiro richingovandudzwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vagonese.
Zviripo ndezvekuti zvavaroda kuita zvakadhakwa isu sana Zimbabwe mna 2018 takavhotera bumbiro idzva rakavandudza masarudzirwo avatongi vese zvavo zvichitanganisira Chief Justice, Deputy Chief Justice najudge president weHigh Court. Majaji ese anga akusarudzwa nenzira yakajeka, nzira iri pachena, nekuti kana pane munhu unofungidzira kuti anokwalifaya ane ruzivo rwokuita judge kana kuti pamajaji aripo kare panga paine mukana wekuti vanhu vanonyerisa mazita. Kwati isusu tanga tiri kuzviona sezvinhu zvakajeka, zvinhu zvinenge zvakanaka. Saka chakazotishamisa ndechekuti rezanupf kuda pamwe akaona kuti mwavanenge vachifungidzira kuti angasarudza kuita Chief Justice kana kuita mamwe mapozishoni angataura iwayo anenge asiri munhu anokodzera. Sama kuda kubvisa sistemu yatanga takasarudza savana vezimbabwe, wodzosera sistemu iya inenge iitwa muchiwande muwande chekuti purezidendi wenyika anenge akungodomba munhu waanoda, zvisinei kuti munhu wacho pamwe hana ruzivo rwakakwana kana kuti basa racho haana dzorigona, zvinenge zvichizona dzioneka kana munhu akaya kumaindaviyu. Sama kuda kuzvidzisa, vakuda kusa kuvandudza mutemo. Isusu hatiwiriani nazvo pamusana pekuti mutemo uyu takauvhotera savana vezimbabwe, ende hatiri kudzokera zvaimboitika kumashure zvokuva machingoisa zvigamba 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 patirauzi sezvakaitwa konstitutioni yakare yakaitwa zvigamba zvinokwana kuita 19.
Asika vamwe vari kuti kavagonesa hazvingaita kuti munhu ari pasi anga achidoma munhu anezenge achimutungamira sezviri kuitwa kuti mutongi mukuru wematare anonzi adomwe nevamwe vatongi vanenge vari pasi pake.
Ndofunga ndopane kutanzisisa ipapo. Chinhu chinonzi Judicial Services Commission chinobatanidza vanhu vakawanda, chinobatanidza magweta anodomwa nelaw society, chinenge china accountant akasarudzwa namamwe maaccountant, chozoitawo vamwe vatongi havasiwo zvakare vanodoma, asi vanhu ava vanenge vachingoita maindaviyu. Ende kana pari panyaya dzebasa zvemutemo ndezvemutemo, munhu unenge uchibvunzwa chete, havasi vanodoma. Ivo vanozoonawo kuti vakaungana kudaro pauwandu hwavo voisa musoro pamwe chinoita munhu anyatsogona ndeupi. Uyezve zvinenge zviri kuitika pajekerere vanhu vachinyatsozvionerawo vega kuti pavanhu vauya kumaindaviyu anga achigona ndeupi, anga achitadza ndeupi, hazvitombodi kuti uve mukuru kana kuti mudiki. Uyezve pavatongi hazivi kuti kana munhu ari iye akatanga kuita gweta anoziva kudarika munhu akazoteera mumashure make.
Saka bhiri riri kuendeswa kudare rini?
Pamutemo rakagadzirwa gore rakapera, kana panofanirwa kutora nguva inoita mwedzi mitatu zvisati zvazouya kudare. Asi pari zvino dare rinokwanisa kuchida kutanga kunzwa pfungwa dzevanhu, hazvisati hazvo zvatanga zvakuda kugadziriswa kudaro. Bhatisisi kufunga kwedu mutemo usina musoro, mutemo wakatoda kwavanoda kuunza iwoyo.
Vanokokera MDC team dare reparamende vainnocent Gonese vari parunare muHarare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 am, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Munokwanisawo kunzwa studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder reWeStack kubva na 7 PM kusvika na 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 PM kusvika na 1 AM. Kana muri pa WeStack, tsvagai channel yakanzi CHZim.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro inotema isina divira inorerekera. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. Tavabvunza kuti kosei mari iri kuramba ichishayika munyika kunyange hazvo hurumende yakaparura mabond notes.
Hatikuwana maexports akawanda, hatikuwana investment yakawanda yekupinda munyika. Uyo nenyaya yeinformality iriko yekuti 95% yeekonomi iri informal, zvikureva kuti mari zhinji iri kusekuleta mumainformal channels, haisi kupinda mumafomal channels. Saka idambudziko makaona even nyika yakaita seindia yange ichitasanawo nematambudziko yekushomeka kwecheshi mufomal system, zvachikonzerwa nekuti informal economy kuindia yakakurisisa. Informal economy kazhinji it's a cash based economy and havana mabhengi akawanda zhinji zvacho, saka mari zhinji munoona kuti inoramba iri kunze kweformal system. Uyo hatina maincentive aripo mubanking system yedu inoita kuti vanhu vakawanda vange vachida kusiya mari kana kuvhura mabank account uye vachisiya mari mabhanga. Macharges edu ekumabhanga akanyanya kukwira zvakanyanyisisa.
Tinombonzwa zvichinzi zviri kukonzerwa nemaindia, dzimwe nguva zvinombonzi zviri kukonzerwa nemachina vasingaendese mari kumabhengi. Ndozvinokonzera dambudziko here izvi?
Ichokwadi hacho kuti pane vatinawana vakati vandei vasingabhengi mari, but normally kana economy iri kufamba zvakanaka tiri kuwana maexports edu, mainvestor ari kuuya, uye tisina informal economy yakakura zvakanyanyisisa, normally haifaniri kunge iri dambudziko. Inozoita dambudziko kana pasina maexports ari kupinda akawanda, pasina mainvestment ari kuuya, uye kana vanhu vazhinji vasingabhengi mari. I think nyaya yekusabhengawo mari kwavo inyaya yekuti zvakare hapana maincentive yanambodaura iya.
Asika ivo vemabhanga ava vachitambara vari kutioka vari kutadza kuwana dzimwe mari dzinenge dzaakweretesiswa vanhu, nekudaro havakwaniseka kurarama kana vasingati vanhu vabhadhare mitero yakati kurei?
Asi ichocho handoni chiri chokwadi, nekuti mabhanga, makaona mabhanga edu muzimbabwe ari kuita mari maprofita akawanda zvakanyanyisisa. I think banking sector muzimbabwe ndo one of the few sectors dziri kuperforma zvakanaka zvakanyanyisisa. Uyo makaona even ma non-performing loans avari kutaura marates ratios acho aderera zvakanyanyisisa kubva kuparurwa kwaita organization inonzi ZAMCO nereserve bank.
Saka pane chingaitwa here nehurumende kuti ikwanise kuwana chouviri kubva kune vanhu vari kuita mabasa avo vegava kana kuti vari muinformal sector?
I think chine chidiwa, panodiwa kuti paitwe inonzi transitioning. Panodiwa mareform chekutangisisa, toda kuwapa maincentive. Makatarisa zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa, makatarisa even matax rate yedu chaiyo chaiyo akanyanyisa kukwirisisa zvakanyanya, zvinoreva kuti mazhinji vanhu vari muinformal wasadi ekunge vachiformalisa mabhizinesi avo. Saka hurumende inofanira kuapa, kuunza mareform anopa maincentive kuvanhu vari muinformal kuti vange vachiregista mabhizinesi avo, uye kuti vange vachivhura mabhanga. Mabhangawo vachipa vanhu ava maproducts, mabanking products anenge ari customized kumaneeds avo, uye painewo maincentive kuti vange vachivhura maaccount nekusiya mari mumaaccount. Vakaenda kunana Asia, kune inonzi Grameen Bank model. Banking system yakadesignwa kucater for maneeds evanhu vanenge vari muinformal, ende iri kushanda zvakanaka kunana India nekunana Bangladesh. Saka zvinhu zvatinogona kunge tichiongororawo kuti tione kuti zvingashande here muZimbabwe. But nyaya yekuti tiwape maincentives ekuti vakwanisa kunge vachivhura mabhizinesi formally pasina miripo yakakurisisa, uye pasina maregulations akawandisisa nenyaya dzecorruption.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari paRunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumamisha nhasi, tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaColin Keche, avo vanoti mvura iri kuramba ichinaya zvakanyanyisa munzvimbo dzakawanda iri kukanganisa zvikuru nyaya yedzidzo, sezvo vana vechikoro vachitombotadza kuenda kuzvikoro kana kudzokera kumba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ya, vana vari kutambudzika zvikuru, especially kuno kumaruwa areas kwatiri kunoko. Mafambiro chaiya kuti vakwanise kusvika kuchikoro nekuzodzokera kumba kana mvura yanyatsonaya ari kunetsa, ari kutambudza. Saka vana havakukwanisa kunyatsouya kuchikoro zvakanaka.
Munozoita sei kuti mubatsire vamwe vanenge vasina kukwanisa kuuya kuchikoro vachitadza kuita zvimwe zvidzidzo?
Zvakatooma because timetable yedu yezvino izvi iri bloated, ine zvakawanda zvekuita. Saka kuti uzonyatsovawanira taimu yakasiyana neiripo kuti ukwanise kuvabatsira, zvinhu zvakaoma. Asi enweyo tinozonotiwo apo neapo patenge tangokwanisawo tongokwanisa kumbovadhonzanawo kana maskati mazuva anenge asina kunayayai, tobodhonzanawo maskati chaiye kuvabatsira maareas avangati avanga vatarira kubva patavhune pambamo. But otherwise hatine challenge chaiye.
Asi semaonero enyu, hurumende ingaitawo sei kubatsira kuti vana vasanyanye kusaririra, nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo mafashamo acho anenge atonyanyisa zvakanyanya?
Ya, ndinorayira kuti kune nzvimbo dzakaita panyika dzedu mafashamuzi awo haazonyanyi kuwanika nenyaya yekuti dziri slopi dzinorasa mvura but tinzizi kuti ndo dzinge tichiita se tichivharira vana kuti vatadze kusvika kuchikoro saka vana vakaisirwa kuti mafoot bridge munzizi idzodzo idzo vanokwanisa kunyatsouya kuchikoro vari vega vasina chinovakanganisa nekuti vanokwanisa kufamba vari sese but pakaramba pakaita zvapataita izvo kuti kunzizi dzacho kana yangozara pachakwanisa kuyambuka kuti hapana mafoot bridge panonetsa saka dei hurumende inokwanisa kuidentifya nzizi idzodzo dzinovharira vana kuti vaende kuchikoro kwavo then yoita seyovavakira mafoot bridge vanokwanisa kuita sei kufamba
saka imiwo sevarayiridzi munenge muchipa vana ava dzidziso yekuita sei takatarisana nenyaya yemvura
ya kazhinji tinotokambeina almost every day tinototi patinoasembura vana paya tinotaura navo nyaya dzesesiti idzo dzenyaya dzemvura tinotovaudza chekutanga kune mhenika kuti vana havafaniri kutambira mumiti havafaniri kutambira mumamunemvura dzinoerera uyewo kana vachifamba vanofanira kuti kana vakuyambuka nzizi vaende vafambe vakawanda kuitira kuti kana pane chinge chaitika kune umwe vamwe vakurudze kufambisa information zvafamba sei mune dzimwe nguvawo kana dzai dziri mudhuze nechikoro tinotoedza kuti varayiridzi vanenge vari padhuze vaya vakakwanise vaperekedze vana vanosiya vayambusawo nenzizi dziri padhuze enozoenda plus vabereki wototoshanda nevabereki chaizvo kutiko vabereki vatambire vana vavo zvikuru sei pavanenge vabva kuzvikuru paipa vavatambira vayambusa nzizi voita sei voenda vodzokera kudzimba saka tinotokurudzira kana masabhuku toenda musangana nemasabhuku masabhuku nokumbirisa kutiko nguva dzinoyambuka vana vasiya kuchikoro itai mekaishuwa kuti munzizi umu mune vanhu vakuru vanokwanisa kubatsira vana kuyambuka uyezve panguva dzinokumuka vana vechikoro mweridziwo zvekare kuti munge mune vanhu vakuru zvekare vanobatsira futi zvi saka pane zvinenge pakuita maticha nevabereki vanenge vakubatsiridza vana yavo kuti vakwanise kuyambuka
munyori mukuru wesangano rerural teachers union of zimbabwe vacolin keche vari parunare kumashonaland west province
makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7
tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa909 am 4930
kana pa6065 ne15460 khz pashortwave yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Glanis Changachirere vanova ivo mutungamiri wesangano reInstitute for Young Women's Development Zimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Changachirere.
Wazviita ako Marvelous.
Tinoona muri muno muWashington uyezve mambogara kwechinguva zvii zvamuri kuita muno muWashington
ndine tsvakurudzo yandanga ndiri kuita yakanangana nenyaya dzekukurudzira madzimai echidiki ari pakati pemakore 15 kusvika pa35 maererano nekuti vange vari vanhuwo vanonga vachionekwa vachiparticipata mumadecision making and other political processes tsvakurudzo yandanga ndiri kuita itsvakurudzo yakanangana nebasa randiri kuita ndiri kuzimbabwe kuti tiri kukurudzira madzimai echidiki kuti vange vachiita saizvozvo saka pari zvino ndanga ndava kutarisa kuti kune dzimwe nyika vari kumbozvifambisawo sei pane zvatiri kuita isusu panewo here zviri kuitwa kunze uko kune dzimwe nyika dziri musub-Sahara Africa zvinoenderana nezvatiri kuita kuitira kuti tidzidzewo kune zvavari kuita uyewo isu tichikwanisawo kupa umboo hwedu wezviri kushandawo kwatiri kwavari kuitira kuti tirambe tichikurudzira izvi remadzimai echidiki kunyanya kuti ringe richienda pamberi munyaya dzezvekuti vawanikwewo vachiparticipata mumapublic processes mumapolitical processes mune zvematongerwo enyika zvichiva zvinhu zvinorekognizwa at African Union level
Muri kuona zvidzidzo zvenyu netsvakiridzo yamuri kuita zvichizobatsira sei nyanya madzimai echidiki munyika?
Ndiri kuona kuti inini zviri kubuda zvinopa chidzidzo kana kuti simbiso kana kuti encouragement kumadzimai echidiki kuti vasaramba vachizvitarisira pasi, nekuti zvimwe zvandiri kusangana nazvo ndezvekuti matambudziko anosanganikwa nawo nemadzimai echidiki matambudziko akasanganikwa nawo nemamwe madzimai vakakwanisa ivo kunge vachirwa vachisvikawo pazvidanho zvekutora zvigaro zvikurukuru munyika dzavo, sekupindawo mudziparamende dzavo, vamwe vachinoitawo masineta, vamwe vachinoitawo makanzura. Saka tsvakurudzo iyi ichangoratidza kuti madzimai echidiki vanofanirwa kutsungirira, vasaora mwoyo nekuda kwezvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo pari zvino, asi kuti ngavatsungirire vagoramba vachisungirira kuitira kuti izvi ravo rinzwikwe, uye kuitira kuti mikana iyoyo igoramba ichivhurika, kuitira kuti vagowanikwawo vachitora zvigaro zveutungamiri nekuona kuti zvinhu zvinenge zvichifambiswa sei munzvimbo dzavo uye mumatunhu avo. Saka ndingangoti inini zvandiri kubuda nazvo mutsvakurudzo iyi zvinopaya tinoti pachirungu inspiration, uye zviri kubatsiridzawo kuti mune madzimai echikuru andiri kutaura nawo vari kuexpressa shungu dzavo dzekuti vagokwanisa kunge vachipawo mentorship kana kuti kufamba nemadzimai echidiki vari kunzwa manyukunyuku ekuda kuti vange vari vanhuwo vanopindawo mudziofisi dzezvamatongerwo enyika nekutongwa kwamatunhu.
Tombodzokera zvedu kubasa ramunoita muri kuZimbabwe. Munoshanda muri kupi uyezve muchiita basa rei?
Ndinoshanda neboka reInstitute for Young Women Development, rinova sangano riri kushanda riri mumashonaland central province, uko kwatiri kushanda tichidzidzisa madzimai echidiki uye tichikurudzirana navo kuti vange vari vanhu vanewo chekuita kana kuti vanenge vachiparticipata munewo zvamatongerwo enyika, zvamatongerwo ematunhu, uyezve kufambiswa kwezvinhu munharaunda dzavo. Rinova ndiro basa rakanangana zvikuru netsvakiridzo yandiri kuita ndichedza kubatanidza kuti ndione kuti pane zvatiri kuita kumashonaland central province pane here zvatinokwanisa kunge tichisheyawo nedzimwe nyika dziri kushanda nemadzimai HD. Chinhu chiri kuonekwa nemamwe mapoka andiri kutaura nawo kuti chakakosha, uyezve vari kuda kunge vachitora zvidzidzo izvozvo kubva kwatiri kuInstitute for Young Women Development vachinozvishandisawo kune dzimwe nyika dzakaita sana Liberia, dzakaita sana Sudan, dzakaita sana Swaziland, uyezve kunana Botswana. Saka ibasa ratiri kuita mumashonaland central riri kuburikidza iro nekusumudzira izvi revanasikana nemadzimai echidiki riri kuwanikwa richigamuchirwa uye richikurudzirwawo nemamwe mapoka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Glanis Changa Chirere vesangano reInstitute for Young Women's Development Zimbabwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Wazvitako Marvelous, ndinotendawo nekundipa mukana uno.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa dambudziko rekurodzwa kwevana vachiri vadiki kana kuti vasati vabva zera, izvo zvaita kuti mumwe mubereki vaRodrick Mapfeka vekwaMurewa vanyunyutewo nekuona kuwanda kuri kuita dambudziko iri mudunhu mavagere. VaMapfeka, tinonzwa kuti vabereki vakawanda vari kutambira pfuma dzevana vanenge vachiroorwa vari vana vadiki. Imiwo semubereki munoona sei matanho ewaya ari kunzi ari kutorwa nevamwe vabereki?
Ichokwadi kuti isu sevabereki venyika muno tinofanira kunge tichichengetedza mutemo wenyika, mutemo unochengetedza vana. Asi zvaakutirwadza nekuona munzvimbo dzatinenge tigere tichiona wana mwana ari pachikoro akunzi aroorwa, nyaya dzomhangarwa kana kumapurisa hapana chinofamba. Saka tiri kuona mutemo wenyika hausi kusimbisiswa kusvika munzvimbo dzinogara vezhinji, isipeshari kunyaya dzekumareseva. Mitemo mizhinji inenge yakushanda kumadhorobha, asi kumareseva kunoku inenge yakatiregererei. Uyezve vabereki tinofanira kupi nguva dzekutikoshese wana kuti wana ndonhaka yedu yemangwana.
Asi chii chinoita kuti vabereki vazvipire kutambira pfuma yemwana anenge aroorwa aine kana makore 13, 14, 15?
Chinoitika chimwe chachona inofunga inyaya dzokushaya. Zvinhu zvakaoma munyika munomu zvokuoma ziya ziya. Saka vamwe vanotora advantage yekuti mwana wangu zvaatonzi akuenda pakanhingi havachachengetedze mutimo wavo kuti chezona anonzi ndiuti wachakati chega ndichopuwa chinhu ichochocho. Vakukangana kuti vakuzvambara pamusoro pemutemo.
Imi mugere mudunhu reMurehwa, dambudziko iro ririmo here mamugere?
Dambudziko iroro takatomboriona mazuva apera aya zvakaitika izvozvozvo. Iri kutotenderera dambudziko iroro hariri kupera. Ritorimo mwana wechikoro anotonzi aroorwa zvototishamisa. Dambudziko iri kuona kuti rakatendesera nyika yese kusanganisira nekurokwa Murehwa.
Vabereki munosanganawo mungava mumatare mamunoita emisha kana mune dzimwe nzvimbo dzamune muchiungana, inyaya yekuti munombokurukurawo nezvazvo here?
Tinoimba rimwe gore gorapera tiri pamusangano wechikoro. Mutungamiri wechikoro akatotaura achiti tinofanirwa kubatirana sevabereki kuti tiite zvinhu zvakadai, so tibatsirane kuti vana vasarorwara vana vadiki. Kana zvichiri zvaitika izvo tofanira kunge tichitora matanho ekuendesa nyaya idzodzo kumapurisa nekumatare. Asi tinongoona kuti zvizhinji zvinongoperera mukutaura kwevanhu. Kana iwo maorganizations chaivo anoona nezvivana taikumbira kuti avarodzika otsikanezvikoro chaimo chaimo wogara vachitoota nevana vechikoro kuti iwo vanobatwa sei kana paitika tsaona yakaita saiyoyi. Saka vazhinji havana kwekuzonotaura nezvekuripota nyaya idzodzi. Vanoshaya kwakaenda kumapurisa, vanonzi endai kumapasa anoona nezveizvozvo. Saka vanozoshaya kuti ripota nyaya iyi pakitaita ichangobva kuitika.
Koivo vamugere nawo kana kuti vanenge vagere munharaunda, matanho apa vanokwanisawo kutora ekudzivirira dambudziko rakadaro, nokuti mubereki mumwe anogona kusazviona nenyaya yenhamo kana matambudziko amataura?
Vanhu zvavanofanirwa kuita sevabereki, vanofanirwa kubatsira wana sevana vadiki. Vakaona wana vachifambidzana vari wana vadiki, vanofanirwa kubva vanokasika kutoudza vabereki kana kuudza vakuru vechikoro nyaya iyoyo kasika kudimburwa isati yasvika pakuzoti wana wazoitana pamuviri wazatorana.
Mashoko amungasiyirawo vabereki semubereki?
Semubereki ndinoti vabereki wese vemuZimbabwe ngatikoshesei wana, nekuti wana ndo nhaka yedu yemangwana. Saka pari zvino izvi wana ngativakoshesei. Saka nguva inei tinofanirwa kuchengetedza wana mukuoma kwezvinge zvakaita zvinhu. Wana vasanyengerwe, ngatidzidzise vana vedu tiri mumisha kuti vana vasanyengetedzwa pane kupuhwa kana kuti madhora 42 tuachiitwa sii. Wana ngavakoshesei nyaya dzechikoro. Uye zvese vabereki isusu ngatidzidzei kuti kana paine chinenge chaitika tisatye kana kutya kuti ndinhingi uyu kana kuti ndinhingi anoita nezvakati. Ngatiendese nyaya idzodzodzo kumapurisa tomhanara kunyaya dzokumapurisa nyaya iswa sezvairi.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamapfeka nekuwana nguva yekutaura neSuper Studio 7. Onekai izvonyu vateereri.
Tinokutendai vateereri, musare zvakanaka vateereri veStudio 7. Takenda.
Manga makateerera kuna vaRodrick Mapfeka, mubereki wekwaMurehwa, muhurukuro yatava tichiita pamusoro pekuroodzwa kwevana vasati vabva zera. Muchirongwa chenyu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti hurumende iri kuratidza kuzvipira panyaya yekuvapa mastenzi ekuvaka dzimba. VaInnocent Gonese vanokukira MDC team dare reparamende voshora nyaya yeZANU-PF yekuda kuvandudza bumbiro remitemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Doksia imina Chris Gande munau zechindebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 zibandlela 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umnumzana Walshman Ncube abe ngumsekeli ka mnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo.
Kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube into elula ngoba zakuthi wena hayi ngama MDC omabili hayi babevele beqale beyisungule MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ukungena kolunye njalo ukhetho.
Lapha kakumiwa, lapha kuyahanjwa ekhethweni la. Iphathi isibili ibandla leyo izengifonyele khona ukuthi khona ime laphana lalaphana. Ngibona ngazane bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni.
Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe oluzabiza imali ngamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu lusekelwa ngamatitshala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Udaba lokuthi umnumzana Welshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Lolu daba lubikwa lukhulunywa emihlanganweni yebandla leMDCT eyenziwa ngumkhokheli webandla leli umnumzana Tsvangirai kundawana ezijiyeneyo esithi yena bafuna ukuthi Ncube abuyele njalo ebandleni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazo emnumzana Nhlanhla Dube owake waba isikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Ncube.
Lokho asonto entsha ukuthi sesikuzwa sokukhuluma sokukhulunywa sokuze kuphunyiselwa ngalolo hlobo akumangalisi. Kodwa mhlawumbe okuqakathekileyo kukhangeleni ukuthi ma mhlawumbe kuthiwa bangahlangana ikakhulu kungathiwa benza lokho kuthiwa yi-coalition ngesilungu okokuthi bazama ukuthi bebe yimifula ethela mfula munye kusiya nxa sikhuluma ngokhetho ukuthi bazahlanganisa ama-candidate abo kumbe labo ababameleyo bengabe ngancintisani ukuthi lapho kulaleyi i-candidate laba babikhona lapho bafake upresident oyedwa leyo mbonakani indlela elula abangayenza kodwa nxa kuyikuthi kuthiwa bayahlangana uWelshman Ncube lebandla lakhe leMDC selisiya kuMorgan Tsvangirai lebandla lakhe leMDCT. Lokho mbona ngani kungaba nzima. Kunzima ngale ndlela, Chris. Kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube into elula ngoba zakuthi wena hayi ngama-MDC omabili hayi babevele beqale beyisungule i-MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Bakhona abanye abasola inyathelo lonaleli elifuna ukuthathwa besipha isibonelo sokubana umnumzana Ncube wehluleka ukuthi aqondise ibandla lakhe besipha izibonelo ezifana njengani elasukayo ebandleni lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabantu abatsho njalo?
Well, Chris, angishabona ukuthi kunzima ukuthi ungangisebenzisa mina njengesibonelo kumbe usebenzise ingcwelo omunye umuntu owasuka ebandleni le-MDC ekhokhelwa ngu-Professor Ncube ngoba eqinisweni ukuthi mina ngilezizathu zami ezenza ukuthi ngisuke ebandleni bengathi ngisuke ebandleni ngasuka ku-politics yamabandla. Kunzima ukuthi kususithi ngasuka ngoba umkhokheli webandla lelo uProfessor Ncube wehluleka ukuqondisa. Mhlawumbe ungabuza abanye bangazitshola bonke ukuthi aba okwenza baze basuke kuyini kodwa mina mbone ngani mhlawumbe okuqhakathekileyo ukuthi nxa abantu be labo abathi kabavumelani lakho ukuthi kube lomanyane bakhulume ngokuthi abazama ukuthi kufezakale njengamabandla aphikisayo kungafezeka yini ingabe ngabambananga kumbe babone ngani kungafezeka nxa bebambene nxa bebone ngani kungafezeka nxa bebambene kungafezeka nxa kubambene ubani lobani bebambene njani.
Alo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube ingcwethi kwezombusazwe njalo wake waba isikhulumeli sebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ungena kolunye njalo ukhetho olungeza. Lokhu kwenzakala lanxa isiphathamandla saleli bandla umnumzana Claudius Magoba obikwa inguye owayekhankasela leli bandla ukuthi lingene kukhetho sowasuka kulo ngemva kunqotshwa kukhetho lwangeviki edluleyo esigabeni seBikita West. Sixoxele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
By-election yana ingabe ithuse kakhulu ibantu bona laba abavela kuzalo laba abangakazi beluza ama-election abangakazi behlangenisana ubuso babo lento kuthiwa i-violence bona kakhulu laba babesenza i-violence against i-opposition bakubonile ukuthi khona lokho babekwenza athi sokukhangelane labo yibo abantu abangaba loku kuthedela thedela emuva. Yes, it's true. Kwakula violence laphana nalaphana abantu besethuselwa abantu bencitshe ukudla laphana abanye bethiwa ukudla laphana. So lokho kwakusenzakala ku-MDC yikho lokho sokusenzakala kanti sekuleli bandla. Yikho lokho njalo labo sebemele ukuthi bekubone ikakhulu wona labo ma-viral nabonye nje abantu abaningi abakhona ngale. Yikho sebemele ukuthi bekubone ukuthi khona inyathelo elikhulu elingathathwa njengebandla kumele bethathe ibandla inyathelo bani. Entweni okuthiwa yi-violence abantu kumele begcinwe phela lokho okuthiwa yi-protection lo kodwa-ke i-protecteni kuzanu once you retaliate sokusiba yimpi kube kanti ngapha kuthiwa khona thatha iZimbabwe ngokuthula ukuthula kwangukhona kuyakhosta impilo zabantu.
Manje lizaqhubeka lingena kukhetho na kumbe lizenza njengabanye abaphikisayo asebeme eceleni baze bathi bona nqa kungalungiswanga okunye okunengi nengi abasoze bangene kukhetho.
Lapha kakumiwa lapha kuyahanjwa ekhethweni la iphathi isibili ibandla leyo izengifonyele khona ukuthi khona i-email aphana nalaphana ngibona ngazane bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni. Mina vele ngikhuthaza khona ukuthi abantu kabaye khona ekhethweni loba yiphi iphathi kayihambe ekhethweni ukwenzela ukuthi umhlaba wonke ejikelele ube kwazi ukuthi izanu ilobu kovu obukhulu izanu ibulala abantu ukuthi bengekhethweni yona ilungisa ilanga ilikhethe isethe ilanga lokhethe nxa ingafuna izanu ukuthi incintiswe hhayi abathatha umuntu wabo kuphela behle bemfake laphana hhayi khona ukuthi bephonge ukuphiwa nje ukuthiwa khona kule violence hhayi umhlaba phela uzabakwazi njani khona lokhu ukuthi khona i-violence ikhona amabandla wonke ngaye ekhethweni hhayi zimphiwe kuphela.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe oluzabiza imali engamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu i-$150,000 lusekelwa ngamatitshala. Umphathintambo zemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo nguye obize lolu phenyo. Kule nhlanganiso ezimbalwa ezikhala ngokuthi imali ezasetshenziswa iningi kakhulu besithi bona ngabe isetshenziswe ezinye inhlelo kumbe kubhadala amatitshala iholo lebonus abakhala ngalo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi bayasekela lolu phenyo.
Ngingathi sokukhathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele wazi kakuhle ukuthi ama-functions alimaze kanganani imali bathi-ke lathi thina njengezisebenzi afinyelele kanjani kathi imali kungabe kukhona indlela ezifihlekileyo ezingaziwa ngumuntu ukuthi kathi kungani ukuhamba ngaleyo ndlela. Ugatsha semfundo ephezulu luya ukuqela kakhulu ukuchwayisise ngembangela le ngezimpumela ezehlakalo ezazikhona elizweni. Okunjalo lokho kuqhathe ukuthi sibone ukuthi amaqiniso lawo amasanctions alimaza eNyembaba. Ukuqiniso lawo amasanctions alimaza ezisebenzi.
Ye kodwa ke lithini lina ngemali yona le esetshenziswayo aso mali engathi nga ihambe yayobhadala ibonus eliyikhalela
i-150,000 vele ngokuyimandla kancane kakhulu ukuthi ngingasukumisa ngoba imali esinakalayo sikhona i-180,000,000 ngenye indlela yokuthi singaba dinga indlela zokuthi singatholakala njani imali kathi imoshakala ngani. Lokhu kuzasinceda ukuthi sikhulume ngomfutho xa sisazi. Ngingaza ke ngimshele kakhulu nongongoshi wezemfundo ephezulu ithi mina uphambanisile ngokuthi azilungise lokho, kodwa ngibone ngathi uletha umzamo ongaqumbaqumba abaningi babone ukuthi ngeqiniso ngeqiniso lesibili indaba yamasanctions ingayiphathe njani ilizwe. Mhlawumbe uzakhupha ukuthi akula nto eyenzakeleyo ngalokho, asazi ukuthi kuyaphumani kuleyo mpumela. Sikhangelele impumela yaleyo research.
Lo ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwezemabhandleni lamhlanje ngikomahlaba ithwale eFilabusi lapho engixoxa khona le sakhamuzi esifuya inkukhu umnumzana Ndumiso Ndlovu. Yena oke waphuma kulolu hlelo ngomnyaka ka-2015. Sithe simethekelele njalo sizwe ukubana ihamba njani iprojekti yakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi kulungile baba.
Ihamba njani project?
Hawu uhlelo luyahamba-hamba but ngaloko sokwenzakala kathesi hayi izinto azahambi kahle. Ngoba le mali ayisekho ebantwini hayi angifikela nto ihamba. Sophongba ikwenza nje kuphela okokuthi iphilise abantwana.
Size sixoxe kulolu hlelo kwakungo-2015 wawusithi iproject yakho yayikhona ukukuphilisa kuyini osokuguqukile?
Laphana imali yayisesekhona ungathengisa la wawuthola something manje kathesi hayi akusela muntu othi ethengayo kuyisakwenza awusela nto ehamba kuyo akula muntu ongamthengisela wonke umuntu akalazi wonke umuntu ngokhala sokunzima vele kathesi hayi sokulomehluko omkhulu. Kala kwakungconywana sibile ngoba lo wawuthola something kathesi hayi akula komile.
Izingaki inkukhu ozifuyileyo kwamanje?
Kathesi sivele kwakuyi-100 ngoba lezane eziningi lezana hayi uyabuzinikani uyakuthiyathetha imali yokuthenga ukulakho akula.
Zithatha isikhathi esinganani ukuthengwa ziphele?
Kathesi ungathatha noma inyanga ezintathu kuzama ukuthengisa khonokho. Awo zafika omunye la kwelede omunye ayenzeni omunye ayenzeni ukubhadala kwakhona omunye la hayi hayi kudlala kusena nto eyenziwayo akusena nto ehamba kuyo.
Size sixoxe laphana zazi kuthatha isikhathi esinganani ukuthengisa?
Amaviki amabili iviki lehafu yakusiqedi kathi sisenza uhambo ncenge ngabantu ukuthi heyi ntale sezikwanile thengani abunye la seyathatha ahambe omunye la athatha ahambe kuthi basihlanganise ukuthi bakunike imali yakhona kakusela hambe uhluphana labantu nje akusathengiseki.
Eyodwa yona uyithengisa ngemalini?
Laphana sasayenza $8 but alesize o-7-6 ngoba ayabonzi vele ungazi ukuthi 8 akusancedi bakhala kunjalo so akuyafana nokuthi nje vele uphongkwenza nje into sokuyudlala nje.
Ngisho lesikolo zama-boarding azithenge
laba sebefike zabo sewabona ukuthenga ngisho ukuthi vele sazini sezivele zabo nasesiphongkweyenza athi zama ungani ngezakhamizi kodwa azila mali bayakhala ba.
Kanje uhlelo lwakho ngolokufuya inkukhu kuphela awulimi akulo okunye okwenzayo?
Ukulima medu lo nyaka ungaba ngcono nje ozulisina kodwa uyalima kodwa ungazulima uyakuthi uyawulimela ukudla uke.
Ngisho ukulima isivande imbhida wawungalimi kanje?
Ngangilima ngagcina ngimile amanzi afithwa ngamanzi.
Lokhe lingelasikotsho yini eduzane?
Hayi kithi hayi kithi isikotsho vele hayi azibi khona ngala bafake bekhe ngiba khona ngo-1989 akudla lamanje. Ngabe sokubuya ama-election kwesitela khona ukuthi hayi sizafaka kodwa angadlula asasifoni.
Emasimini khona lilima okunganani?
Ilimile but sokubulawa amanzi kumanzi maningi kakhulu. Kade kulinyiwe silokoda wonke kutotile ubomvu wonke nje endaweni. Sokuyelo nje endaweni akusela nto right.
Ngezinye indlela sokuzifananela nje lokuthi izulu kalizange libe khona.
Ya, kuzasizakala izifuyo, hayi abantu ambona. Abantu ngaphandle ngabe thiwa kulamadamu ama-regation ukuthi abantu bazale balime bathelela ngemva ebusika laphana neyidi. Manje akula yonke into le.
Kubo vukola ngale ayikhona irrigation ukatshana le vukola
ya thina sikatshana sibangani ngiyasilapha lapha e-1 ngapha
izifuyo kodwa ziqinile
hayi sizizirayithi hayi zilingile sizizirayithi
amadlelo wona anjani
ya right ukuthi nje imizi anti siminingi kakhulu ukuthi abantu sebemaminyeni kakhulu abantu sebegcenda yonke abo kodwa ungamadlelo enkomo sokwangayimizi yodwa nje
akuphoselo kucina
nangithi abantu bazame nje ukuthi bazihambahamba lapha lalapha wenze ukuthi ungaphonga ukuhlala lakho awenze noma kuwomile aphonga ukuzama la ukuhlangahlanganisa lokhu lalo
hhayi isiyabonga be kukuhle ukuba layo kuhlelo Ndlovu sikufisela inhlanhla
hhayi kulungile
lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sefilabhusi umnumzana Ndumiso Ndlovu Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntu ngamilinkomo
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endaweni lesiphathamandla sebandla lezana uPF umnumzana David Ndlovu owake waba ngumeya wedolobho lakwaBulawayo sihlaziya amazwi kamnumzana Julius Malema owebandla le-EFF leSouth Africa owathi yena uMongameli Mgabe usekhulile njalo iziphathamandla zebandla lakhe lezana uPF zingamagwala ziyesaba ukumtshela ukuthi ayephumula.
Ewa ukala ingathi mina isi abantu ba-free kwenza ama-observations. Ngalo uma sifuna ukuthi sikhulume ngamathambo ukuthi akasavumi. Perhaps i-solution kwakuyikuthi sikufake ku-constitution ukuthi manxa umuntu so abantu. In any case, we are not doctors in ukuthi singamthethi kasenelisi. The only people abangamthethi kasenelisi laye akwamukele kumva ngakwamukeli ngama-doctors. Thina we can't say to an individual uyagula wena sokumele uyekeli. Even usemsenzini, emsenzini general work, it's illegal ukuthi mina company yamtshela ukuthi ngiyagula. They can send me to a doctor. But mina ngokwami engizibonela ukuthi ngiyagula. Ama-observations mina ngiwali because ama-individuals are free to make ama-observations njengokwenza. But mina I believe ukuthi izinto zonke kumele zenziwe ngokusemthethweni. Any other action engathathwa ngomunye umuntu besides a constitutional act becomes unconstitutional. I don't believe in performing on doing unconstitutional means. Mina I believe ukuthi where people believe ukuthi u-president abezamphev once the majority believes ukuthi hayi kasenelisi they remove him ku-congress.
Nanto ke udaba mnumzana Nkomo uthi yena ubaba lapha umthetho uyamvumela ubaba umgaba ukuthi aqhubeke.
Imithetho mihle njalo imithetho mihle ma ilandelwa kodwa sizananzelela ukuthi now and again imithetho iyatshintshwa ngenxa yokuthi impilo iyasifundisa zonke njengabantu bezimbabwe sesikubonile ukuthi umuntu ole-93 years ukuthi asiphathe akusonto ehle nanku sesisebenzisa imali ye-amerika imali ye-amerika siyasihlupha sesisebenzisa amabhondi nanku akusela mithi ezibhedlela konke lokhu kuyasitengisa ukuthi kubuswa umuntu ole-93 years yinto embi ngakho kungabe kusemthethweni manje kodwa kuyisifundo ukuthi in future kufanele sikukhonside sikufake ku-constitution ukuthi umuntu engedlula iminyaka emingaka kufanele abeke phansi intamo kungani emakhampanini nakho kulo muntu kule ADF engine ukuthi umuntu engafika iminyaka engaka kufanele athathe umhlala phansi lesi yisifundo okufanele abantu bezimbabwe basifunde ukuthi akufanelanga ukuthi umuntu azafela esikhundleni sengathi yimonarchy or yibukhosi kanti hayi lokhu yi-president nje okufanele usebenzele abantu itshele omunye
mnumzana Ndlovu uyakhuluma lapho ubaba Nkomo uthi yena hayi ubaba umgabe usekhulile
Bengimlalele kuhle. Uthena lesi sifundo sokuthi abantu babekwazi ukuthi kumele sitshintshe umthetho. Fine. Awutshintshe kumthetho wamandla okatshintsha kuphela umthetho. Iloko ngama-assumptions nxa abantu befuna ukutshintsha umthetho abawutshintshi umthetho, ungatshintshi umthetho abe sesalele sekutshintsha umthetho, then lamnda I'll start pointing fingers. But okakathesi umthetho phela okatshintshi. It's like ukuqambe le industry uthe ingakwanisa 65 years bathi iyahlala phansi. Kukhona phela bakutshela ukuthi ule 65 years uma ngile 60 years kumbe 59 bangathi retire kasakwase sokuretire sesifikile, uma ngiwazi umthetho ngiyethi angakwanisi 65. But uma sengikwanisile 65 ngiyaretire ngoba kulotshiwe phansi. But okwakathesi eZimbabwe asilakho ama-emotions zama-facts vele kuthi yena vele ama-facts are very stubborn. Ama-facts athina he is the president. The law allows him to be president. If you want to remove him, we can only do it having changed the constitution, but we haven't done that so far.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasivalela uhlelo lwethu, Mnumzana Nkomo. Uphendula ke umbuzo kababa uNdlovu.
Yeah, uza ukuthi abantu bezalo kuPF bangamagwa esaba ukukhipha umngameli wabo. Sengisho ukuthi ikusasa ngentsha, ikusasa ngeyouth. Ngiwathandile kakhulu amagama amalema. Sengithemba ukuthi anike abantu abancane beZimbabwe amadlabuzane ukuthi labo balelungelo
lokuthi. Leyo-ke bekuyingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo ebesixoxa laye endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana David Ndlovu owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz. Okwamanje ke sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomhlonitshwa unkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lePhalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube. Sihlaziya uhlelo oluqhutshwa ngumhlonitshwa olokudingela ikakhulu abesifazana labantwana incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, ngiyathaba ukungamukela kwenu.
Ye, kuze kufike lamhla kuyini esele kufumene?
Sile chat group eyabomama. Ngafika bexoxa ngama birth certificate. Sebengene kwenye subject. Ngathi ngicela ling inbox abafuna ama birth. Omunye lomunye wenje uthi mina lesikwerete esibhedlela, ngilesikwerete esibhedlela. Baya kubambela i birth record. Manxa ungabhadalanga. But kakuvunyelwa lokhu ngelokuzeni. Nge-constitution, I think sathola maybe abantu abangafika kuma-50 kulabanye abalamaphahla abazalwa nge-operation, abazali ogogo abalabantwana abathunyelwe bevele eGoli bebuye labo malayitsha bengalancwadi zangapha kodwa banama-birth record awe-South Africa. Kwaba labanye abazalelwe empilo abanye central. Ngasengenza ke i-appointment ngahamba e-Central Hospital. Basebesithi bona no akulanto enjalo. So kuthi ukuthi hayi abantu labo okhuluma labo Mama Tofa bayenzeni balahla amaphepha. Basebesithi hayi konokele ukukhulumayo ngathi ngakukholwa ibe ngihlanganele abantu abangu 3-4 kodwa omama labo babengihlanganele labo baningi kakhulu. So ngasengisithi kuyini esingakwenza ke, ngingayenza yini ukuthi ngiyehlala labo mama siqoqane labo baba babantwana lapho ababelethe esibhedlela. Basebesithi hayi silakho sibili ukubanceda.
Udaba loluthu zalukhweza eParliament. IParliament izancedisa ngani lapha njalo kuyini kahle kahle ofuna ukukhangelwe?
Sihlala sikukhulumile uyabuza especially ngama Wednesdays khona phana sibuze uMinister of Health. Uminister uyakuphendula sithi hayi akukho emthethweni yabavunyela ukwenza lokhu nalokhu. But engikufunayo ukuthi uminister athathe unyathelo olwenza ukuthi ngaye umama ephume esibhedlela lomntwana abe lephepha lona lelo elizamnika ulungelo lokuthi ayedinga i-birth certificate yomntwana. Because ukwenzakalayo kwesi sikhathi umzali uyabhubha and then sokusala sokusiba yini umntwana lwana sesala esenkingeni eswele umuntu ongamnceda.
Kungani ukhethe ukusebenza ikakhulu labesifazana labantwana?
Njengomama ngiyalwazi udubo olukhona ngaye umntwana engancedwanga. Njengesikolo lapho umntwana ngaye ekhethiwe efuna ukuthi aphume phandle kweZimbabwe kuyabe kuyisport or ezintweni zesikolo engala birth kayenelisi ukuthi athole ipassport. Especially ngayo labazali abangala lwazi oluningi kakhulu ngezinto. Ubona ingane yabazali bakho ngabakuthandi kodwa bona bayabe kuthanda but bengalayo indlela yokuthi bakuncede.
Abangabe bevelalele lolu hlelo befuna lawe ubancede bengakuthola ngapi?
Okay. Bangangifonela inombolo zami ngu 0772-303-355. Ezinye njalo ngu 0782-745-859. Ngicela lingifonele ntambama. And akula lutho abamele balukhiphe kimi. Ngicela uhle ngiqonqosele khonoko. Abamele bakubhadale kuphela i-fee yoku-birth certificate babhadala ngathi komsitheli khona ngale. Njengoba la ngikhethele ukuthi ngisebenzele abantu and ngizinikele ngenhliziyo yami yonke.
Sibonge kakhulu ukuxoxa lawe kudla lolu hlelo imali apha ingxoxo yethu.
Ngiyavalelisa kini lonke njengoba uNkulunkulu sesinika amanzi. Ngibona ngani sizaba nenala kulomnyaka. Ngicela njalo thandekile ukuthi ngitshela abantu ukuthi iSADAC ilohlelo olubuyayo okuthiwa i-statelessness abakhangele khona ukuthi umuntu wonke ohlala ku-SADAC region umele abe le record njengalabo abahlukuluzwa ngesikhathi se-Gugurahundi abaswela abazali babo nezihlobo zabo besiba le-problem yokuthola ama-birth certificate. So ngicela bakithi sidingane sizama ukuthi siqoqane sibone ukuthi singancedana njani.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Dofa, ilunga ledale lePhalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Sibongile Sithandekile, hubelela ngelihle. Asavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singake dlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokuthi umnumzana Welshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisoze lidedele emuva lizaqhubeka lingena kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, kodwa ke lingakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuzwa uhlelo lolunjalo ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com kumbe njalo ukusithumela i-text message kunombolo ezithi zona 1-202-465-0318. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.